Shoko guru rati kuparidza nderekuti Africa Day izuva redu remuAfrica ratinopemberera zvazvinoreva kuva kuchibva muAfrica. Ndichiri papo ndotaura ndichiti pakafomwa chirongwa cheAfrican Union 1963 pange chiri Organization of African Unity. Pane zviga zvakabvumirana. Mumwe muono wavo wanga uri wekuti Africa muvewo nerunyararo, muve nekubatana. Saka isusu tese yuZimbabwe tiri kuti pazuva iri ngaritiyeuchidze kuti isusu kusvika patasvika panyaya dzerunyararo, nyaya dzepeace, nyaya dzekuwirirana nekunzwanana dzakamira sei. Todzokazve tichiti pane mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa zvavari kutaura maererano nesarudzo dzedu dzatinadzo. Tinozva kuti sarudzo dzedu isusu makore ese dzinenge dzine mhirizhonga, asi tiri kuti tichicelebreta zuva iri ngatiyeuchidzane kuti semutungamiri wenyika zviripo zvakawanda zvaunofanira kuita semuenzaniso. Pane komishoni inonzi National Peace and Reconciliation Commission yava kushanda. Komishoni ngaipiwe zvikwanisiro zvekuti inge ichishanda ichiumba runyararo nekudzivirira nekuongorora mhirizhonga takatasana nemaelections ariko mumwedzi mishoma inotevera. Saka shoko redu guru nderekuti Africa Day ngaitiyeuchidze kuti ngatibatane, ngative vanhu vamwe, ngative nerunyararo chero izvezvi takatarisana nesarudzo dzatinadzo gore rino.
Zvirongwa zvamuri kuitawo muzuva ranhasi ndezvipi mukupembererwa kwezuva iri?
Isusu tingangoti mubasa redu ratiri kuita tingotumirawo vanhu akaita senge mameseji tingokurudzira vanhu kuti Africa Day ngaitiyeuchidze kuti peace begins with me. Runyararo runotanga neni, runyararo runotanga newe, runyararo runotanga nesu tese. Africa tiri vanhu vamwe chete, ngatiende kusarudzo murunyararo.